Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 3, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tokuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese, tiri kuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau. Komisheni inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation nhasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa humbowo kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yeguku rahundi pakati pemwedzi uno. World Bank yopa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari zhinji yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Mhemberero dzegore rino dzakanangana nekuburitswa kwenhau munguva yesarudzo mumakore ano, umo mave kuburitswa nhau dzemanyepo dzakati wandei. Mukuzeya nezvezuva ranhasi, tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, tikavabvunza kuti zuva ranhasi varicherechedza sei uye vari kupi.
Nhasi zuva ratiri kuita commemorate World Press Freedom Day. Ndanga ndiri kuuniversity yeGreat Zimbabwe University, iri university yakaita zvinoshamisa zvikuru, yakatanga campus radio, so that at least vanotanga kuti vana vachidzidza vanowanawo enough exposure to real life radio broadcast. So chinhu chatiri kutambira nemaoko zvakanaka zvikuru seministry, kuti nyaya iyoyi yekuestablisha campus radio inoita kuti vana vese vanenge vachidzidza media vanowana training yakakwana, zvokuti pavanozobva ipapo vaakunopinda kungave kumaradio broadcast, kungave television broadcast, vanenge vane experience yakakwana, heads up yakakwana chaizvo.
Asi iro zuva ranhasi iri rakakosha sei kuhurumende?
Isu rakatikoshera zvikuru, sokuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese, tiri kuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom. Naizvozvo sehurumende tiri kutarisa kuti zvese zvirimo muconstitution zvakaiswa nevanhu vemuZimbabwe. Zvokuti zviva kwenyu kuti constitution yedu yakabuda muna 2013 yakawiriranwa vanhu vachibvunzwa zvavanoda. Saka zvinoreva kuti zvirimo zvinoda kuti zviitwe operationalize. Second Republic basa rayo guru ndiri kuona kuti taramba tichingovhura maairwaves, taramba tichingodipena democratic space mumedia imomo. Saka ndo basa guru ratiri kuita iro.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare kumasvingo. Tichi tichiri panyaezwa ranasi riri kucherechedzwa vatori venhau mukuru wevoice of america amai amanda bennett vaburitsawo mashoko vachitaura nezvekukosha kwezuva revatori venhau iri.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution, because unless you have free press, which means...
Muno mu America tinoti haasi masanga kuti kusununguka kwevatori venhau ndicho chinhu chakatanga kuitwa kuvandudza bumbiro remutemo, nekuti kana nyika isina vatori venhau vanoshanda vakasununguka, vanhu havawane mashoko akakosha muupenyu hwavo. Ndosaka muchiona hurumende dzeudzvanyiriri dzichikurumbidza kumbunyikidza vatori venhau kana munyika mukaita kusagadzikana, nekuti dzinoziva kuti nhau dzechokwadi dzinopa vanhu simba, uye vanhu vakawanawo simba vanokwanisa kuva pachikero chimwe nevatungamiri venyika.
Mashoko emukuru wevoice of america amai amanda bennett. Tichiri panyaya iyi, Misa Zimbabwe yabatana nehurumende mukucherechedza zuva revatori venhau. Hurumende inoti zvakakosha kuti vapepeti venhau vashande vakasununguka munyika. Rotendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, mumwe mushandi mubazi rezvemutemo vaCharles Manire vati matambudziko akatarisanwa nawo nenyika ari kukonzerwawo kuti paite makakatanwa pavatori venhau vanoshandira hurumende nemakambani akazvimiririra. VaManire vati kusunungura zvenhau kunogona kubatsira.
In reality, our challenges as a country has led to media
tambudziko ari munyika kukonzerawo makakatanwa kuvatapi venhau. Asi kuti tigadzirise izvi, zvakakoshera kusunungura mashandiro evatapi venhau.
Kunyange hazvo, vaManire vati havakwanisi kutaura kuti mitemo mitsva iri kutarisirwa ine chekuita nezvekubudiswa kwemashoko ichange yadzikwa rini. Vatiwo basi ravo riri kutarisira kuti pakupera kwegore rino mitemo yese isingafambirani nemitemo yebumbiro guru renyika inge yagadziriswa. Rimwe gweta vaChris Mike vanotiwo zvinosuwisa kuti vatori venhau vari kupemberera zuva rekuburiswa kwenhau World Press Freedom Day nhasi pasina Broadcasting Authority of Zimbabwe inofanirwa kupa marezinesi yekutepfenyura.
Saka tine dambudziko zuva ranhasi ratiri kupemberera kusununguka kwevatapi venhau, dambudziko rekuti panyaya dzekutepfenyurwa kumawairesi nekuTV, vanofanira kunge vachipa mvumo kune vanotepenyura pamasaisai. Hapana boka kana kuti komiti inonzi Broadcasting Authority of Zimbabwe iyo inofanira kunge ichipa maresinesi kana kuti mvumo kune avo vanoda kuti vatepenyure. Saka izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kunyatsozvipira pachirongwa chochichi chekuti vekutapa nhau vashande zvakasununguka.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaTabani Moyo vakurudzirawo hurumende kuti apo iri kushandura mitemo itevedzerewo mitemo nezvibvumirano zvinoitwa nemamwe masangano akaita seUnited Nations. VaMoyo vatiwo hurumende inofanirwa kubvumidza vemabhizimusi vekunze kuti vawane zvikamu zvinodarika 20 kubva muzana mumakambani anoita zvekutepfenyura.
Donzo redu nderekuti pakushandura mitemo yedu ngatitore zviga zviri kushandiswa muAfrica nepasi rose, zviga zvinosumudzira kwete kuti zvitsikirire nyaya dzekufambiswa kwemashoko. Tikatarisa mukutepfenyurwa kwemasaisai yatinoti yo broadcasting, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko rinotaura kuti haribvumi kuti vanhu vapiwe more than 20% vari vekunze kuti vaise mari inopfuura 20% mubroadcasting. Izvi zvinokanganisa kukura kwe dunhu redu rekutefenyura nekuti rinoda mari yakawanda zvikurusa kuti risumuke. Mukavarambidza vanobva kunze kuti vauye vaise umizha hwavo ane mari dzavo dzinopfuura 20%, zvinoreva kuti muchidimbu muri kuti hatidi kukudza, hatidi kuvandudza kutefenyurwa kwemashoko.
Vamoyo vakurudzirwa vatori venhau kuti vaite basa ravo nemazvo.
Zvatinotaura isu panyaya dzekufambiswa kwakanaka kwebasa rekunyora nhau nekupepeta nhau, kuti tinde paunhu hwekupepeta nhau dzacho, hatinotiwo maethics. Hunhu hunongoreva kuti ngatirambe takamira pachokwadi sevatapiwe nhau. Kana tichinyora nhau dzedu, ngatitsvage mativi maviri kuti tinzwe kuti nyaya iripo ndeipi. Tikange tatora rwaro rwakadai, zvinonetsa zvikurusa kuti hurumende ipindire pakufambiswa kwenhau.
World Press Freedom Day inocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega. Misa yapemberera zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvingaitwa kubatsira utongo hwejekerere mudunhu nepasi rose, kana kuti Regional and Continental Instruments Key to Democratic Media Reforms. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vatori venhau munyika vanoti vari kutadza kuita basa ravo nemazvo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitemo inovambunyikidza pamwe nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau ava vanoti havana kusununguka kuita basa ravo pachena vasingatye, vachiti vanogara vachitya kurohwa, kukuvadzwa kana kusungwa vari pabasa. Mumwe mutori wenhau uyo akamborohwa nekusungwa nemapurisa munguva pfupi yapfuura, Costa Ngomo, audza Studio 7 kuti mapazi ehurumende akaita semapurisa nemauto ndiwo anonyanyovashungurudza.
Mumastreet umu pavanenge vachirova mavhenda, isu patinobudawo chitiitewo basa redu, ivo vachiitawo basa ravo, ivo vanozodzoka vaakutirova. Saka kana takutaura nyaya dzepress freedom muZimbabwe, ndingangoda kuti pane matanho achiri kuda kutorwa kuti basa revatori venhau ringe richifamba zvakanaka, kuitira kuti tiite basa redu pasina kutya.
Mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vanoti nyaya yekurohwa kwevatapi venhau yave kuita kuti vamwe vavo vatye kunyora dzimwe nyaya.
Environment iripo ike zvino inotyisa maYoung Journalists, especially mamwe achiri kucollege. Kuti zvinzi chireporter politics uchibva kucollege anenge akutyawo, nenyaya yekuti anoziva kuti kana akanyora zvisingadikani nestate hazvishamisiri kuti mangwana makuseni anomuka masiyai vari padhoo pake achimumhorosa kana kuti achimutora kana kuti achimurova.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Tawanda Karomba anoti anoona sekuti vatori venhau vangashandi vakasununguka kana mapazi ehurumende akavapa mukana wokuita izvi.
Vatingati iyo press freedom haimo muno muZimbabwe, irimo asi inoda kukwenenzverwa, inoda kukwiridzirwa kuti tinyatsova neenvironment yakanaka. Zvinhu zvakaita sekuti mapurisa atisiye tichinyatsoshanda zvakanaka.
Sofia Mapuranga atiwo kunze kwekushungurudzwa nemapurisa vemapato ezvematongerwo enyika kana vanhuwo zvavo, pane mitemo yakawanda inovatadzisa kuwana mamwe magwaro avanenge vachida kubva kuhurumende kuti vakwanise kuita basa ravo.
Tikatarisa pane mitemo inenge yakatarwa nehurumende inoita kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuwana imwe yatingati information inofanira kunge iri mupublic domain. Saka mitemo iyoyo inopiringisha mapepetero atinoita nhau, nokuti unenge usina mukana wekuwana information yaunenge uchifanira kuti uwane.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemoyo vaudza Studio 7 kuti mitemo yakawanda inokanganisa vatapi venhau kuita basa ravo nemazvo. Vanoti mitemo iyi inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Interception of Communications Act, Official Secrets Act nemimwe.
Yakawanda unogadzira nziyo nemanzi inoshungurudza kubva kumitemo iyi. Chechipiri chatinoona tichisangana nacho kusagadzikana kwoupfumi hwenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti mapepa nhau anokanganiswa zvikuru saka navana vemuZimbabwe vasina chouviri vanenge vakudzingirirana nezvinhu zvakatarisana nezvinogutsa dumbu zvinovandudzira pfungwa vanenge vachiti tinozozviona kana dumbu raserera.
Vatiwo pane zvimwewo zviri kunze kwemutemo zvinoitwa nehurumende zvinovhiringa basa revatori venhau zvakaita sekuvharwa kwakaitwa internet nehurumende munandira.
Mukadzima masaisai nematandemutande anofambisa mashoko zvinopokana zvikurusa nekuvandudzirwa kwemapepanhau uye zvinokusumudzirwa kwekutaura.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vanoti kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richipa vatori venhau rusununguko rwokuita basa ravo pachena, vatori venhau vanofanira kusunga dzisimbe kuti mitemo inovashungurudza ibviswe.
Mapoka akaita sana MISA, mapoka akaita sana VMCZ nemamwe, vatori venhau vanofanira kuti vashande navovo kuti vasunde muchinyararire zvisina kunyanya kuzova nokusunda kune chisimba kuti zvidaro.
Munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanoita basa rakakosha chose munyika uye ndosaka hurumende yave kusandura mitemo kuti vaite basa ravo vakasununguka. VaMangwana vati vanotarisira kuti mabhiri ekushandira mutemo weIPA nekuvandudza mimwe mitemo yezvekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko ange aendeswa kuparamende muna Chivabvu. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese senzira yekurangarira kukosha kwakaita basa rinoitwa nevatori venhau pamwe nekuti dzihurumende dziremekedze kodzero dzavo kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasingambunyikidzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mukupeta nezvezuva revatori venhau iri, mhemberero huru dziri kuitirwa kumuzinda weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Vatori venhau pasi rose kusanganisira vekuZimbabwe vari kumhemberero idzi. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kuAfrican Union, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muAU muzvare Wayne Musabayana.
Dingindira redu rakanangana nevatapi venhau tichitarisa zvavanoita musarudzo nenzira dzavanoshandisa kutapa nekushambadzira nhau pamwe chete nezvimwe zvinhu zvingangove zvichivanetsa. Saka dingindira iri rinokwana chaizvo pakutizvo iyo inonzi social media iyi mazuva ano yafararira nenyika yose. Dingindira iri rakanaka pakuti vanhu vasangana zvino vachichitarisa kuti zvakanaka pazviri ndezvipi zvinobatsira isusu vatapi venhau, zvakashata zvacho ndezvipi, uyezve zvakashata zvacho tingaita sei kuti zvisanyanya kubata-bata basa redu. Nekuti kwatovo nokumwe kutya kwekuti dzimwe nguva basa revatapi venhau raakutotarisirwa pasi zvichinzi vanonyepa vanhu apa nepamusana pezvinobuda paiyo social media iyoyi. Saka zvabatsira kuti vanhu vekunyika dzese dzakasiyana-siyana vasangane vaise misoro pamwe chete vaone kuti vangadhila sei nenyaya iyoyi. Chimwezve chakakosha ndechekuti Sure African Union tinokurudzira kusarudzo kuti dziitwe munyika dzakasiyana-siyana.
Nyaya dzenhau dzemanyepo dzinokanganisa sei zvinhu panguva yesarudzo?
Pane kushushikana ikoko kwekuti nhau idzo dzemarehwarehwa ekunyepaya anogona kukanganisa vanhu vanenge vachida kunovhota zvavo, votaurirwa manyepo votogara zvavo kumba vorega kunovhota. Rimwe nguva voudzwa kuti nhengo akashata iye haana chaita vototi hanichamuvhoteri. Saka isusu tine chido chekuona kuti pamwe chete nevamwe vedu vekuUnited Nations kunyanya-nyanya vaya vanonzi veUNESCO tingaita sei kuti tibatsire basa redu iroro revatapi venhau kuti rirambe richienderera kumberi vachishandisa zvavaisiita kare, vachisanganisawo nesocial media asi zvichifamba zvese mune zvakanaka.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reAfrican Union muzvare Wayne Musabayana vari parunare kuAddis Ababa, Ethiopia, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Yeah. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vari kutarisirwa kusangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov kuFinland kuti vazeye kunetsana kwenyika mbiri idzi muVenezuela umo muri kurwisana hurumende nevakaipandukira. Malawi iyo iri kutarisirwa kuita sarudzo musi wa 21 mwedzi uno nhasi yamboedza kushandisa mishina ichashandiswa kuverengwa kwemavhoti senzira yekugadzirira sarudzo. Tombo kupai dzimwe nhau muchidimbu. Mukuru mukuru wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera nemamwe makore mashanu temu ya governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. World Bank yapa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti half a billion yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai necyclone Kenneth. Zimbabwe ichawana mari inosvika mamirioni makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 million. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti vabuda mubatanidzwa weMDC Alliance vachiti vanogona kuzoshanda nemubatanidzwa uyu mune ramangwana. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation nhasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa umbowo kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yekuraundi pakati pemwedzi uno kana ichinge yapedza kutsanangurira veruzhinji gwara rairi kutora mukuita basa rayo. Mutori wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusangano waitwa nekomisheni muHarare, imwe nengo yekomisheni iyi amai netimusanhu vati kana chirongwa chavari kuita pari zvino munyika yese chapera, vachatanga kunzwa humbo kubva kune veruzhinji munzvimbo dzakaitika kukura hundi.
Tabva kumaoutreach kwedu, tave kutanga kuchienda mumacommunities medu kuti tichinotanga kunyanya. Ndofunga tataura nenyaya yekuti gukura hundi ndo yatakasarudza seya tichatanga nayo muna 2019. Saka taakutanga kushenda kuma communities kuti tinoona kuti tinotanga sei, tinopinda sei, tichinoona ne tichinoitei takatarisana nenyaya yekukura hundi.
Vati commission yavo iri kutora danho iri nekuti veruzhinji vakaratidza kuti vachavimba nekutenda basa recommission iyi kana ikange yagadzirisa nyaya yegukura hundi.
Patakatenderera nenyika gukura hundi ndo yakasarudzwa nevanhu kuti nyika ino iwe netrust necommission, kuti ive zvine trust neprocess yatiri kuita. Takaona kuti tikatanga negukura hundi zvinoita kuti rimwe basa rese ratatarisana naro rikwanise kugadzirisika.
Asi mumwe apinda mumusangano uyu asina kuda kudomwa nezita aradza kusafara nenyaya yekuti pane vamwe vakaurawa pagukura hundi vave kutofukunurwa commission isina kuzivisa veruzhinji. Asi makomishina ENPRC ati commission yavo haisati yatanga kakita zvekufukunura makuva evakafa. Ati svondo rapfuura commission iyi yakakokwa neimwe mhuri kucholocho kuti ipe uchapupu apo imwe mhuri yaichera makuva ehama dzavo dzakapondwa panguva yekukura hundi.
Isu secommission takatanga kuita maoutreach and urongwa hwedu hwese hwecommission tichacommunicate zvema exhumation secommission hatisati tasvikako.
Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurawa panguva yekukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Amai Emerenzi achitsaka vaudzawo komisheni kuti mabhizimisi avo anoparadzwa nguva yemhirizhonga uye iyi inyaya yavanoda kuti komisheni yavo igadzirise. Komishina Musanhu vati kunyange hazvo komisheni yavo iri kutanga kunzwa humbo panyaya yekukura hundi, pane nyaya dzakawanda dzakabuda mumatunhu akasiyana-siyana dzichaongororwa nekomisheni yavo. Vati nyaya yekukura hundi yakabuda zvakanyanya kumatunhu eMidlands, Bulawayo, Matabeleland North neSouth, uye kumatunhu eMashonaland East, Central neWest. Nyaya dziri kunetsa vanhu inyaya dzemirizhonga panguva yesarudzo. Kwozoti kumaNicaland, vanhu veko havasi kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya dzemangoda. Ukuwo kumasvingo, vagari vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabviswa munzvimbo dzavaigara kuti pavakwe madhamu akaita setokwe mukosi kana mamwe basa ebudiriro, asi vasingapiwe muripo sezviri mubumbiro remutemo. Commission iyi yatichaongorora nyaya idzi dzose nekutora matanho ose anodiwa akaita sekuti vakapara mhosva varipe kana kusungwa, uye vati vachashanda neveruzhinji panguva dzose. Commissioner Godfrey Chadavati, vanhu vakasununguka kupa humbo kucommission yavo, uye pasi pemutemo imhosva kurambidza kana kuchidzira munhu anenge apa humbo kucommission yavo. Vati nekuda kwaizvozvo vese vachapa humbo kucommission iyi vachange vakachengetedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatarisana nekuwedzera utungamiriri wacho chiri pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League. Panguva iyo murairidzi mutsva wechikwata cheDynamo Tondirai Ndiraya ari kuedza kubvisa chikwata chake mumadhaka machiri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi weDynamo Tondirai Ndiraya ari kuedzwa masimba zvakasimba apo chikwake chiri murufaro stadium nesvondo kusangana nezpc kariba iyo iri kubvira moto unotyisa kubvira makundano enhabuno atanga. Ndiraya akatambidzwa basa iri svondo rapera kwadzingwa basa Lloyd Chigove ndokuita mangange 1-1 ne-1, asi vanoongorora mutambo wenhabvu vanoti iri raive raki reachangopinda basa zvekuti mutambo neZPC Kariba ndiwo chaiwo ucharatidza kuti Ndiraya achagara pabasa kwenguva refu here. Aka kave kechipiri Ndiraya achirairidza Dimbare sezvo akambova nebasa iri muna 2015 ndokudzingwa zvakashamisa veruzhinji mushure mekunge chikwata chake chapedza chiri pachinzvimbo chechipiri pasi pemagamecocks eChicken Inn. Asi mongoro mutambo wenhabvu vaEmmanuel Machinya vanoti Ndiraya ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri veDimbare vachida kukunda mumitambo yese yavanotamba svondo nesvondo.
Ndiri kunzwa manyukunyuku. Tanga tane nguva yakati rebei tisina kukunda chikwata cheCapes United. Saka nekuti tachikunda nhasi mushure mekunga tazama kwemakore matatu tichikundikana zvinondipa mufaro izvozvo.
Ndiraya pachake anoti acharamba achishanda nesimba kusimudzira Dimbare kubva pairi pari zvino apo pasiri kufadza.
Ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Sachigaro weDynamo Supporters Association yemuHarare vaBenjamin Munzira vanoti Ndiraya atanga zvakanaka nekutora point kunze kwemushandi kute 1 vachiti ivo vave kutarisira zvekusimudza mukombe wegore rino.
Tiri kutarisira kuti tikatangira patatanga apaka tiri kufungidzira kuti tinosvika kumberi totora league.
Asi chikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum hachisi kunyanyoremerwa apo chiri pamusha Mandava Stadium mangwana neHerentals iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum iri pamusoro nemapoints matatu zvekuti mumwe mutsigiri wavo vatatenda makazvu vari kuona vachiwedzera utungamiri hwavo vari pamusoro pePremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. iri izuva racherechedzwa pasi rose nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana woku tumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganiwewo kunzwa nhau dzedu dzemangwanani kutanga na 6 PM muvhuro kusvika chishanu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation yazivisa kuti ichatanga kunzwa umbowo kubva kune veruzhinji pakati pemwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Arondini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtswaka zomuhle olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ke
njengentatheli izindaba ngiyathaba ukuthi kulelanga lokuthakazelela umsebenzi esiwenzayo. Lokho kujengisela ukuthi umphakathi uyaqhakathekisa lo msebenzi.
Intatheli izindaba zeZimbabwe zinanze ilanga leWorld Press Freedom Day namuhla ngokuhlangana zixoxisana ngezifuna kwenziwe ngohulumende ukuze zisebenze zikhululekile.
Uma sibheka okwe Press Freedom lapha eZimbabwe singathi vele lilanga nje eliphonguba lilanga elingatsho lutho, ngoba akula Press Freedom esingakhuluma ngayo. Sikhuluma nje kathe sibe kulomhlelo lweZITF lapha amakampani abukisa khona ukuthi singene endaweni lapho kade kulomongameli khona ukuthi sibhale ngokwenzakala sithwale nzi.
Uzulu usola uhulumende ngokuhlala ehlukuluza intatheli izindaba njalo ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Umsakazo weVoice of America ona osakaza ngendimi ezedlula amachumi amane emhlabeni jikelele lawo umanyane lezinye inhlanganiso zezindaba ekunanzeni ilanga leWorld Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zinanze ilanga leWorld Press Freedom Day namuhla ngokuhlangana eHarare zixoxisana ngezifuna kwenziwe nguhulumende ukuze zisebenze zikhululekile. Intatheli izindaba yethu uGibson Bebe usipha lolu daba.
Ilanga leli elinanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation, libone intatheli izindaba ezisebenzela imisakazo namaphephandaba atshiyeneyo zibuthana ehoteleni eHarare zikhulumisana ngenkinga ezihlangana lazo ekuphatheni imisebenzi yazo. UTracy Chuma oyintatheli izindaba eHarare uthi uyaziqhenya ngelanga lanamhlanje ngoba litshengisa ukuqakatheka komsebenzi wakhe.
Njengentatheli izindaba ngiyathaba ukuthi kulelanga lokuthakazelela umsebenzi esiwenzayo. Lokho kutshengisela ukuthi umphakathi uyaqakathekisa lo msebenzi.
Intatheli izindaba eziningi zithi loba kulelanga lokunanza umsebenzi omkhulu eziwenzayo zifisa uqakathekiswe ukuphathwa kwazo zihlonitshwe lapho ziqhuba umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba ilizwe leZimbabwe lilembali yokuhlukuluzwa kwintatheli izindaba ikakhulu ngesikhathi sokhetho lapho inkokheli zamabandla ezombusazwe zilakho ukuthethisa loba ukutshotshozela ukutshaywa kanye lokuboshwa kwentatheli izindaba eziyabe zilobe kumbe zisakaze imicabango ehlukene leyabo. Loba inhlanganiso ezimela intatheli izindaba ziqhubeke zikhulumisana lenkokheli zamabandla ezombusazwe kanye lamapolisa ukuthi zihloniphe umsebenzi wazo. Ukubotshwa kwazo lokhu kuqhubekela phambili. UNonhlanhla Ngwenya osebenzela emsakazweni weKhora FM eHarare uthe uhulumende kumele abone ukuthi intatheli izindaba zivikelwa kulokhu kuhlukunyezwa kungakhethi ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Kuba yintatheli izindaba kumbe useZimbabwe kumbe ukwamanye amazwe eAfrika kumbe amazwe nje jikelele emhlabeni akusomsebenzi olula. Sasike sezwa indaba eziningi ezabanye abezintatheli izindaba besifazane kubo Iraq, kubo Afghanistan, India asebeke bahlukumezwa abanye babulawa lokubulawa and eZimbabwe lapha ye akukhona ama cases of intatheli izindaba ezihlukumezwayo goqela abesifazane.
Udaba egudwini emhlanganweni namhlanje belungolokuthi uhulumende kumele aguqule imithetho enciphisa amathuba okuthi intatheli izindaba zithole imisebenzi. Uhulumende uthi imali evela phandle kwelizwe iqondane lokusungulwa kwemsakazo emitsha akumelanga edlule isilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% yaleyo ezasetshenziswa ngoba efuna ukuthi imisakazo elizweni ibe sezandleni zezizalwane zeZimbabwe. Kodwa inkinga ngalokhu yikuthi sekwenze iningi labo somabhizimusi baphandle abafuna ukusungula imisakazo bengene izinjalo sekuphethe ngokulutshwana bemisakazo elizweni ngoba uZulu waseZimbabwe akala imali yokuthi enelise ukusungula imisakazo le eyedwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kusenjalo intatheli izindaba sezikhuthaze uhulumende ukuthi eguqule imithetho elawula ukusebenza kwazo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inengi lentatheli izindaba zeZimbabwe zihlaba omkhulu umkhosi zisithi ukusebenza zikhululekile ngohulumende osembusweni manje kunzima ukwedlula umbuso odlule. Zikhala ngokungaphathwa kahle, ukuncindezelwa kanye lokuhlukunyezwa loba ukubotshwa. Intatheli izindaba ezimeleyo uMandla Chuma ulandisa ngokuhlukuluzwa okusanda kumehlela.
Umasibheka okwe-press freedom lapha eZimbabwe singathi vele lilanga nje eliphongoba lilanga elingatsho lutho ngoba akula press freedom esingakhuluma ngayo. Sikhuluma nje kathe sibe kulo hlelo lwe-ZITF lapha amakhampani abukisa khona ukuthi singene endaweni lapho kade kulo mongameli khona ukuthi sibhale ngokwenzakala sithwale nzima. Kungakhathaleki ukuthi sile amacencetho okusebenza njengabona izindaba. Kutshengisa ukuthi vele sisasekhatshana umasibheka okwe-press freedom.
Kunje eZimbabwe kakula misakazo ezimeleyo ethi le ngenye indlela yokuncindezela ukwethulwa kwemibiko ngokukhululekileyo. UBrenda Lulu Harris, intatheli izindaba yeSites, uvumelane loChuma ethi umbuso okhona awehlukananga lowawukhona.
So ngibona ngani ukusebenza kwama-journalist under this nangaka government sokunzima kakhulu.
UBrenda uthi umthetho we-IPA lePOSA ibasebenzisa nzima bakhangelele ukuba uqondiswe kumbe wesulwe. UMnumzana Mbonisi Gumbo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu bakhangelele ukuthi elizweni kube lemithetho elawula ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba zikhululekile. Kodwa uthi ukukhutshwa kwemibiko ezweni kulenketha bechabi.
Esikufisayo thina ukuthi imithetho ye media ibe open ukuthi ama journalist ethu akwazi ukusebenza santando kuma communities ukuthi lalabo ababaqhathileyo babavumele ukuthi basebenze kuzo zonke izindawo kungakhangelwa kakhulu emadolobheni kumbe labo abakuzana uPF laba kuMDC kumbe abase Harare inxisisi yakweza abaculi lento ezinjalo.
Umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uvumelane labanye ngokuhlukuluzwa kwentathelizindaba.
Ubudlelwano obukhona phakathi kukahulumende lontathelizindaba ukuthi okwamanje sibona uhulumende esenza izithembiso eziningi ukuthi uzantshintsha uzahlonipha ukuthi intathelizindaba zisebenza njani. Kodwa esikubone ngenyanga ezedluleyo akutshengisi lokhu ngoba siyabona intathelizindaba zihlukumezwa, zitshaywa kulibe lolu udaba olwenzakale kathesi esibone khona abaphathi bomthetho amapholisa ehamba esiyajikela okuhishayo lapha okusebenzela khona izisebenzi ze-263 chat. Konke lokhu kusitshengisa ukuthi njengoba nje uhulumende ekhuluma nje ngamabala ngamagama nje okomlomo ukuthi bazantshintsha indlela izisebenzi ezithatha indaba ezisebenza ngayo esiwubona kusenzakala ukuthi akula lutho olutshintshileyo. Intathela izindaba lokho zihlukunyezwa, lokho zitshaywa, lokho zisenziwa okubi ngalaba abasebenzela uhulumende, le ngatsha zikahulumende siyabona zihlukumeza intathela izindaba.
Uhulumende usethembise ukuguqula okumunyethwe umthetho we-IPA lePOSA. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma komunye umbuthano ngeviki edluleyo uthe lapho kusiyaphela yona le inyanga kaNkwenkwezi umthetho wePOSA uzalungiswa uhambelane lesisekelo sombuso kuthi ngemva kwenyanga ezimbili kusiya kwezintathu kulungisiswe owe-IPA.
The government has decided that constitutionally for line of substitution we must feel real POSA and IPA and replace them with real legislative acts that are aligned with constitutionalism and we believe in constitutionalism. And that's happening, so we should be done with POSA at any way.
Uhulumende ophakathi kokulungisisa imithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ukuze abamabhizimisi lawo basebenze kuhle kungabe lezinto ezibanqabelayo. Sikhuluma nje okwamanje sikhangelele ukuthi silungise umthetho we-IPA kuza kuthi kuleyana inyanga ezayo sikhangelele we-POSA ukuze amabhizimisi asebenze kuhle.
Ilanga le-World Press Freedom Day lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Election in Terms of Disinformation. Enye yenhlanganiso zentatheli izindaba eZimbabwe Media Alliance imanyene lenhlanganiso yabahleli eyezinef bethule umbiko oveza ukuba okwamanje iZimbabwe ngelinye lamazwe elilemithetho elukhuni njalo ezemisakazo zisasezandleni zikahulumende kuphela lilomsakazo kamabonakude oyedwa uZulu ephila ngokubukela imisebenzi yakwamanye amazwe ngoba ingcono. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi iMonica Mutswangwa uthi uhulumende uyawuqakathekisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba kanye lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile. Asizweni amazwi akhe ekhuluma leStudio 7.
The team is in tandem with what the government is doing, Media for Democracy, Journalism and Elections in terms of disinformation.
Indingimba yokunanzwa kwelanga lanamhlanje lonyaka ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation ihambelana le micabango kahulumende yikho esikwenzayo okwamanje.
What as a government we are doing, we are working hard on the reforms. We certainly mean what we are talking about.
Sisebenza katalala ukuthi imithetho iguqulwe ukuze intatheli izindaba zisebenze zikhululekile. Nxa sisithi uhulumende usevule amasango, kumutsho othi Zimbabwe is open for business, siqinisile, akupheleli emlonyeni. Sizothatha amanyathelo, sithembisa ukuthukulula amagagasi ukuze kusungulwe imisakazo yezabelo inikwe amalayisensi. Sesifikele isikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bazikhethele ukuthi bafuna ukubukela yiphi imisakazo kamabona kude nxa befuna ukuphathelane lezemfundo, ezemidlalo lokunye. Yikho esikudingayo ukuthokozisa abantu bakithi.
Lo ngunkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ekhuluma le-Studio 7 namuhla phezu kokunanzwa kwelanga le-World Press Freedom Day. Silokhu sikudaba olufanayo, inkuthazo yokuguqulwa kwemithetho elawula ukusebenza kwentathelizindaba iqhubeka iludaba egudwini lanxa nje uhulumende ethembisa ukuthi uzayiguqula. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Intathelizindaba zithi lanxa uhulumende esezama ukuyiguqula imithetho ehlezi ingumgoqo enjengabo Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe Broadcasting Services Act, kuqakathekile ukuba kungazaphelela emlonyeni kodwa athathe amanyathelo okwenza lokho ngesiphangiphangi. Ukudzayi zvinavashe ngenye intathelizindaba esebenza izimele, yena ke ubalisa ngobunzima abhekana labo ekuqhubeni umsebenzi wakhe.
Ezikhathini eziningi awukwazi ukuba kuzokuthiwa uphule umthetho kumbe awuphulanga, uyakwanisa ukubothela indaba ongayaziyo. Siphenduke futhi ekuthini iziphathamandla ezikuhulumende azijabuleli kakhulu ukukhuluma le ntathelizindaba ezingasuzi kahulumende kumbe ezingasuki kumaphepha abhala into ezijabulisa uhulumende.
Okusekelwe ngenye njalo intathelizindaba esebenzisana labasakaza ngendlela zakulezi nsuku enkundleni yokukhulumisana lokulibazisana eyabulenjini eyeFacebook abe-263 chat, ukudzanayi Gerede okhala ngokuthi bahlezi behlukunyezwa ngabezomthetho sikhathi sonke.
Asikhululekanga ngenxa yokuthi amapholisa alakho ukubuya esiphambanisa indlela esisebenza ngayo. Emavikini amalutshwana adluleyo emahhovisini ethu lapho esebenza khona e-263 chat babuye basihlasela phezulu kokuba omnye wethu oyintathelizindaba laye esisebenza laye ubethatha imfanekiso yamapholisa kakhansili lakahulumende behlukuluza abaphila ukuthengisa edolobheni.
Kodwa unkosazana Consilia Maphosa ongathandanga ukutsho lapho asebenza khona uthi usuka kube ludubo oluphindiweyo kuye labanye abazintathelizindaba zesifazane. Unkosazana Maphosa uthi khona ukuba kube ngabesilisa abakhokhelayo kula mankampani kuyinkinga kibo njengentathelizindaba zesifazane.
Most editors that have hirings in media organizations are male.
Iningi labaphethe izikhundla eziphezulu kulamakhampani ezokuphatha izindaba kungabesilisa. Ngibona ingane kungalungisiswa lokho kuzotholisa amathuba kulezo ntatheli zindaba zesifazana ukuba ziphiwe lezo zikhundla lazo zibe ngama-editors.
Editors in to be on top.
Igqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iMedia Institute of Southern Africa, umnumzana Kudakwashe Hove, uthi konke lokhu kungalungisiswa yimithetho elungileyo nxa uhulumende ethe wazimisela ukuyiguqula.
Sekulesikhathi eside uhulumende ekhuluma ukuthi kumele kulungiswe imithetho efana nale ayipha, kukhitshwe imithetho efana nale ndephosa evimbela ama-journalist kumbe intathele indaba ukuthi zenze umsebenzi wazo ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke into yokuqala kumele yenziwe kulungisisa imithetho.
Okunye njalo uHove athi kumele kulungisiswe yindlela zona intathele izindaba ngokwazo eziloba ngayo.
Ngesikhiwa abathi ngama-professional ethics, ngoba kathesi singakhanyela izintathele indaba eziningi, la maphephandaba amaningi eZimbabwe kawasabhali indaba ezijulileyo, indaba ezidingisisayo sibili ukuthi kuhamba njani. Sebebhala esingathi khona izindaba ezithathwa endaweni ezinjengabo Twitter, ezithathwa endaweni ezinjengabo Facebook.
Ubeka intathele izindaba lazo umlandu wokuloba ngendlela engasizi isizwe loZulu. Imizamo yokukhulumisana lentatheli zindaba ezisebenza kumankampani angaphansi kwahulumende yehlule njengoba zihleza kubeka sobala ukuthi umthetho awuzivumeli ukukhuluma lomsakazo weStudio 7.
Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumavis Gama.
Umsakazo weVoice of America ona osakaza ngendimi ezedlula amashumi amane emhlabeni jikelele lawo umanyanele ezinye inhlanganiso zezindaba zomhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekiswa kwemisebenzi yokwethulwa kwezindaba lemibiko ngokukhululekileyo ele World Press Freedom Day. Umqondisi we-VOA unkosikazi Amanda Bennett uthi inkululeko yokwethulwa kwezindaba imunyethwe la kusisekelo sombuso welizwe leMelika.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution because...
Lapha eMelika siqakathekisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile okumunyethwe la yisisekelo sombuso welizwe. Ngoba nxa kungela nkululeko yentatheli izindaba, kutsho ukuba kuyabe kungela ndlela yokuba uZulu athole imibiko lolwazi lokuzikhethela umbuso wentando kaZulu. Lokhu kusobala kubohulumende abayintando kayiphikiswa. Abathi kungaba lokhetho olulempumela ephikiswayo, bavimbe ukusabalala kwemibiko loba ukwethulwa kwezindaba. Bayakwazi ukuthi ukwethulwa kwemibiko ezindabeni kulamandla okuvula amehlo kaZulu akhethe ukuthi uthatha nyathelo bani. Ngakho ke kabafuni ukuthi lawo mandla abe sezandleni zikaZulu.
Balance out the power of the leaders, and that's why they close down the presses to keep the power for themselves.
Lo bekungumqondisi womsakazo weVoice of America osakaza ngendimi ezichiyeneyo emazweni omhlaba. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi uhulumende kaziphi amalayisensi okusungula imisakazo eZimbabwe. Imisakazo ekhona okwamanje engayisiyo kahulumende yetheswa icala lokusakaza yeyamele kuhulumende. Kulokhu kulomsakazo owodwa kuphela okamabonakude okahulumende oweZBC. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umsakazi womsakazo otholakala ebulenjini be-internet oweRadio Bukalanga umnumzana Difa Wajapi Bango.
Uhulumende nxa kukuthi kakhulu ngibale ngibuyele emuva kakhulu ikakhulu masifika esibangeni se-indigenization. Yiso isikhathi esasifanele ukuthi bakubone ukuthi kumqoka ukuthi abantu bayenelise ukuthi basondelane le misakazo. Noma singaze siyakwala noma singaze sikuvale mhlawumbe sikuvale lebhudeni kodwa iqiniso limgceke ukuthi umsakazo yiyo enceda ukuthi ihambise imilayezo ebantwini masinyane. Akula ukuthi mhlawumbe kule nto esizathi mhlawumbe ukuqopha noma sithi sesiyahlana lohulumende noma sesiyabisana lohulumende, ayikho into enjalo. Kodwa imisakazo le edingakalayo ukuthi ibe khona imisakazo edinga ukuthi ivuselele injini, ivuselele ama-cultures abantu, ivuselele izinto noma nje indabuko yabantu nokuthi abantwana babekwazi izinto eziningi mayelana ngobuyibo babo, irikhavesi ukuthi yiphi imhlobo. So indaba ye-indigenization yayikho nathi kompela ngasenzale sikhathi yibo ofanele ukuthi kungabe kwavula ama-radio stations. So indaba ama-radio stations babukhande isibe ngovadu ukuthi kuba kathi ngabe kathezi imisakazo isi-operator njengalokhu esikubona kwamanye amazwe afana nabo-South Africa. Uyalalela uKhozi FM, uyalalela, uyazikhethela noma ukuthi yiphi umsakazo ofuna ukuwulalela, kodwa olunye lolunye ulimi lule station esimela lolo limi. So okungasinto ukuthi yinto ehluphayo njalo kakhade kwabe yinto ehluphayo. So thina lakhe besicela ukuthi uhulumende nxa ukuthi i-dispensation le baqinisile ngayo, abasukumele phezulu bakufake kube mqoka ukuthi banikeze ama-licenses ama-radio stations nala afisa ukuthi asebenzelane nesizwe seZimbabwe ancedise uhulumende kuyo yonke into abe yenza.
Manje ngokubona kwakho kanti kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi uhulumende angaphi ama-licenses?
Mina ngibona ngathi lapho uhulumende nje into engathi yesalisa khona lapho ukucabangela okungelanto eliqiniso lakhona. Ukucabangela ukuthi mhlawumbe kusekungabe khona izinto abantu asebengazenza noma mhlawumbe uku-organiza la through ama-radio stations abangazenza ezingasebenza against uhulumende. Kukanti lokho uhulumende wesaba umnyama ongelampisi.
Umnumzana Difa Wajapi Bango Dube ngumsakazi womsakazo weRadio Bukalanga wona osakaza ebulenjini be-internet. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele Bilithani. Gugu Live Talk lamhlanje sikhangela ilanga lokunanza imsebenzi yentatheli izindaba ele World Press Freedom Day. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki. Iqembu leHighlanders lidinga ukunqoba okwakuqala selokhu iqalile imidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lizangena kumdlalo wangensonto lapho elizemukela khona iqembu lewange liphethe imiklomelo emithathu kuphela ngemva kokunqotshwa kabili laba ngujiki lobhanqa kathathu. Isimo lesi sidale ukungahlaliseki kuqembu leHighlanders kulabalandeli abakhona nokuthi abaqeqetshi benza iphutha ekukhetheni abadlali, kodwa umqeqetshi uMadinda Ndlovu uthi loba kungumlandu wakhe labasekeli bakhe ukukhetha abadlali, abalandeli lawo balakho ukuletha imibono yabo kuye besebenzisa indlela eziqondileyo.
Ayithimu le asoyami asokabani, but the three coaches sikhona kuHighlanders kukhona pa, we've got different views in kuma players ethu, but at the end of the day we put our heads together to come up with one team. So nxa bebona njalo akula nkinga, they are right channels which they can use to bring in their team on a Friday ingakadlali, angifuni team ebuyayo sesidlalile ngayibuyile Friday through the right channels ngizabalayela. Othethi press conference ngale nje ukuthi bona sebenza ubani endaweni yipi nganjani njani ngoba abaningazi bethimba batho njalo.
Iqembu lewange lona liqale kuhle kakhulu imidlalo yalonyaka njalo lihlezi endaweni yesibili le miklomelo elithumi lambili. Imidlalo yeviki lesithupha izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona iqembu leYada enkundleni eluvivi. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leqembu leTel 1 ngaseBhawubhawu. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leTriangle ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leFC Platinum lizadibana leHerentals ngaseMandaba. Kusenjalo kule mbiko ethi ukuphatheka kumidlalo yokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika sekufaka iqembu le-FC Platinum esimeni sokuba lingathathelwa abadlali balo, ngitsho lasebenzi kamqeqetshi uNorman Mabheza. Yena okulamahungahunga athi ufunwa liqembu le-Chippa United elakwele-South Africa, ikanti omunye wabadlali balo uFarai Edwin Matananga yena ubizwe liqembu le-Bidvest Wits lona elifuna ukumthenga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamo lizadlala leZPC Kariba ngaseRuvaro. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala leChickenini ngaseGibo. Iqembu leChapungu lizadibana leMushawane Stars ngaseMandava, kuthi iqembu leCapes United lizanqikelana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lantondolo izondiwondikini lilantondolo izondiwondikini lilantondolo izondiwondikini sizelani iloyo shilengi sizelani izane usu sizelani izane usana sizelani izane usu lilantondolo izondiwondikini lilantondolo izondiwondikini sizelani bana wangu sidilani baisana sidilani banana dalila mtundulu izindwe ndini dalila mtundulu izindwe ndini
Oh, yeah, oh, yeah.
yelele, oya oya, oyelele.
Chalila ntondolo ndite zani jaka msanangu oyu unomba kunokhanisa kwazo esiqhubelake uhlelo lola mhlanje lapho utezani singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili intatheli zindaba zeZimbabwe zinanze ilanga le World Press Freedom Day lamhlanje zikhala ngokuthi uhulumende uyazihlukumeza njalo akazivumeli ukubana zisebenze zikhululekile. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili inkomo matukanduna bafubhati.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.